ndi ni Marvelous Mshanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chichanu mbuzi tene 2017. MDC ino tunga mirwa na wa Morgan Changirai inoti ili kuendera mberi ne chirongwa chayo kukaroi ne kuurungwe mangwana jisinei kuti mapurisa ari kuti urongwa uhu haufanirwe kuendera mberi. Mumwe murume wa kubudiriro obatsira vanhu vakawirwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika kuitira kuti vatange upenyu hutsva. Mutungamiri weNational People's Party yamai Joyce Mujuru vanoti vari kunyorerana chibvumirano chekushanda nemamwe mapato mangwana. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota achinzi vaunze uchapupu hunoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavaroora. Muchirongwa cheLivetalk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muzano PF takatarisa kuzvipa masimba akanyanyisa kuri kuitwa navamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLivetalk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlananya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika mumitambo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.